nanera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 13 2024 makaterera ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zesa yoyambira kudzimwa zvakanyanya kwemagetsi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino nevachangosarudzwa kutungamira nyika iyi vaDonald Trump. Kusagadzikana kwezvinhu muMozambique kukanganisa nyaya dzekutengeserana mudunhu reSADC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zesa iri kuyambira kuti magetsi achatanga kudzimwa zvakare zvakanyanya sezvo gwenya remarasha rekuwange risiri kushanda zvakanaka. Mumashoko kuvatori venhau kambani iyi inotiwo gwenya rinoshandisa simba remvura rekukariba ragara ragwadama nekushaya mvura. Vamwe vakawanda vataura nestudio 7 vati magetsi ave kutodzimwa kwemazuva maviri. Mukuru wezesa vaSidney Gata vaudza Studio 7 kuti iite zvekutumira mibvunzo. Asi tanga tisati taita izvi pataenda pamepo. Mukuzeya nezvematambudziko anokonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi, tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Makambani mazhinji anenge akumanikitswa kushandisa majenerators. Ongoro itakaita inoratidza kuti mutengo wekwoti yegenerator yetaka pe kilowatt hour inenge yausvika 33 cents per kilowatt hour in US dollars, right? Zvichireva kuti inenge yakusvika more than 2 times normal price inoshadyiwa nezesa.
Izvi zvinorevei?
Makambani mazhinji anenge akutadzirizo kuproduce. Nekuti makosti wayo haazo hakwanisiza hamicha. Kakaona ime retailer, retail sector, retail supermarket, which I cannot name, on professional ground. Last year, la frat, nakashanisa ma liters 80, shika 33,000 liters. As magisa angashi kuna ima swashi wayo. Takawari gore, nakashanisa about 3 million liters, kubapa 37,000 liters. Tikazo hii multiply marema liters yue 3 million liters. Kurewa wati supermarket hii yaka shambisa $4.5 million cost yema gates. Yema generator mama kumushanta diesel. Tiskavi rengi marepairs and maintenance yema generator. Saka unita suye profit ya chuka na uri kambani. Kumining sector, tuliko nzoguchi wane manusu zavaka itadu fura $500 million. Saka shi yako nishungu zanje kuti last year zane PF yako yata kuma election the opposition. Takanzwa kuti president vakavhura wange power station ma unit 7 unit 8 yanga yagadzirwa nemachina. Zvino gara resa yaratara kuti yafa yabuda repairs maintenance kuyazofa sei yakavhurwa last year panenguva negore.
Saka pangagadziriswa sei kuti dambudziko iri ripere, nekutiwo iye iri kutiwo rimwe dambudziko nderekuti kukariba hakuna mvura.
Vakainonokera Colgate. Magate has a short term plan. Zvinhu zvinoitwa zvinorongwa pane nguva yakareba long-term plan. Magetsi atina waya agadzirwa naSmith kuma1965, 1960, 1940. Saka haungati uri hurumende akariwapeta nehurumende worara nezamo mukana wechiti magetsi haana kwaanoenda. Iyo climate change iri kuya tiri kuinzwa. Mvura yekareba inobva kuDRC. Saka nekuti kunzi hakuna mbere zvakanaka taifanira kungovidzivaka kuti mvura yedu ichapetera yashoma. Hatina kushishishishitambo jumwa baka. Saka aligadri siki doa andata kukutawa ya parifi. And kuti gadziri nyaya dzemagetsi kuti izotitana magetsi tomboti nhasi aona investor chaicho une mari yakawanda tomboti amuka taita rombo rakanaka Elon Musk auya muzimbabwe achibokuendesa magetsi yotora 5 years.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura fari parunare muHarare. Muchungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC nevachangosarudzwa kutungamira nyika vaDonald Trump. Aka ndeke chipiri vaviri ava vachisangana kubva muna 2020. Muna 2016 pavakasarudzwa kekutanga kutungamira nyika vaTrump vakaitawo musangano wakadai nevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaBarack Obama. Misangano iyi ndeyekugamuchidzana masimba murunyararo. Mukuziya nezvekukosha kwakaita misangano yakadai, Tabata Gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvakakoshera yatingati demokrasi yemuAmerica munomu kuti kanawo maelections apera, president anenge achinzi ari kupinda afa kupindawo achiziva kuti ari kusvika achibatawo ofisi yakasiyawo zvakanaka, ende ofisi inofanirwa iri iyo ichava ichitungamirawo nyikawo zvakanaka. Saka izvi zvinobatsira kuti whatever mainstitutions angaiva achipresidewa over navaBiden avewo achiacceptawo kuti aiwa pakuya mutungamiri mutsva anova Trump, ende zvinhu zvinobatsirawo zvekare confidence in kubatwa kwenyika nevatungamiri.
Ko iwo mapazi mamwe amaatauraya anezenge akushanda sei kubva pari zvino kuenda pachatoreswa mikova Trump musi wa20 ndirawo gore rinowe?
America ine matingati mainstitutions akasimba, saka kusvika vaTrump vazopindawo pachigaro anenge achingoripo. But tinoziva kuti every time mutungamiriwo anenge achiuyawo anouyawo achizoshandurawo atingati vatungamiri vemapazi yayo kuti angave achida kushanda navo here kana kuti anokovawo achida kuapoindawo vamwe vakewo vanyuwani vachave vachifambawo nemapolicies ake sanew president. Saka mapazi aya anicharamba aripo, ende zvichave zviri zvinhu zvokuti president munyuwani whatever policies vachauya navo vachangada here kuti vachave vachichinja vanhu vanotungamira mapazi ayo kana kuti vanongovasiya akadaro.
Asi hapazoitawo here matambudziko vamasiye tichitarisa kuti vaTrump vakatosarudzwa kuti vazotungamira nyika kutanga gore rinouya, sarudzo dzakaitwa musi wa5 Mbudzi, asi vaBiden vanoramba vari muhofisi kusvika musi wa20 ndira. Hapaite matambudziko apa kuti mumwe anogona kunge akutoita kunge ndiye akutungamira kana kuti?
Izvi zvinhu zvagara zviri mubumbiro remutemo reAmerica, ende zvinhu zvagara zviripo kwekanguva karipo. Nhango yedu takazoona kuti pamaelections akapfuura apo pakaita senge pakanga pakuda kuti senge pakuda kuita dambudziko. But the reason why pachizoita kanguva ikakaka kwekuti panova nenguva yekuti mutungamiri mutsva azouya kana muna January, inyaya yekuti whatever zvaiitwawo nemutungamiri uyo achangobva kumaelections ave achiwinda down, and kana pane mapolicieswo aida kuva achigadziriswawo kuti achipedziswawo ndozvaanenge achiita.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa rePodemos muMozambique vaVenancio Mondlane vange vakurudzira vanhu vemunyika yavo nhasi kuti varatidzire nhasi namangwana vachivhara mabhodha. Izvi zvinotevera kugunununa kwevanopikisa kuti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo vanhu vari pakati pe40 to 50 kana kuti between 40 and 50 vaurayiwa kunyanya nemapurisa mukuratidzira kuri kuitika. Asi hurumende yenyika iyi iri kuramba kuti sarudzo dzakabirirwa ichiti vanopikisa havadi kukundwa sarudzo. nyaya yekuratidzira kweMozambique inonziwo iri kukanganisa zvikuru zvino mudunhu resadak kunyanya panyaya dzekutengeserana. Mugozeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri.
Zvino kuna kukanganisa mabasa evanhu nenyaya yekuti zvinhu zvinenge zvichigadzirwa zvinokwanisa kumira kugadzirwa nenyaya yekuti hakuna kwazviri kunotengesewa, vanhu vangomira panzira vasingakwanisi kutambira mhuri yavo, kana kuti makambani anogona kurasirwa kuti nekuti vanhu vakavakanzi vangomira vakagara panzvimbo vasina chavari kuita vachibhadharwa vachimira kuti mapoda afurwe, zvinogona kukanganisa kuti zvoupfuma.
Asi semaonero enyu, SADC inokwanisa kugadzirisa here nyaya dzakadai kuitira kuti nyaya dzeupfumi dzinge dzichifambira pamberi zvakanaka mudunhu?
Hongu ichinhu chinhu chisinganetsi, asi chinhu chanofanira kuti SADC haisati yava nemasimba akawanda kuti vanoti zvavanenge vakataurirana zvavakanyorera pasi vanozviteedzera. Saka naizvozvo hazvibvonyatsi kuita kuti vanhu vateedzere mitemo emateedzero aainofanira kuita.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya dzesarudzo inyaya dzinofanirwa kuitwa pajekerere, dzinofanirwa kuita kuti vanhu vese vave vakasununguka, ende ndiyo hwaro hwakaita kuti vanhu vakawanda vati vaende kuhondo, vaendera kuhondo kuti vanhu vavhote zviri pachena. Saka naizvozvo vatungamiri vesadak vazhinji vanhu vakarwira nyaya dzevhoti, asi ivo vava muzvigaro toona sokuti vazhinji vavo vanongoita masarudzo dziya dzekuti dai ndaita masiya ndaita kuti tingoita sokuti pane zvaitika, asi vanoona vanenge vari kunzi vanenge vachiti pamwe maitiro aanenge achiitiwa musarudzo yacho anenge asina kutsarukana, nokuti kusika tinoona kunoitwa sarudzo dzinenge dziri pachena vanhu vakabutikana vese mativi anenge aenda kumavhoti. Masimba anochinjanwa pasina kutaridzira kana kuurayana kwevanhu kana kupondana kunozoitika kana kuputsana nokupisana kwetingati zvivakwa nezvinhu zvinenge zviri munyika. Tingapa muenzaniso wakaita zvakaita kubhutswana nedzimwewo nyika dziri muSADC dziri kuratidza kuti dziri kutora
Dr. Calvin Mudzingiri inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa. Vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare. Sangano wepagore weAfrica Journalism and Media Summit watanga nhasi muHarare uchitarisa nyaya dzekushandiswa kwemishina yechizvino-zvino pamwe nekutarisa nzira dzinoita kuti makambani anoburitsa nhau ararame munguva dzino apo mari iri kunetsa kuwana. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau nevanotungamira masangano anomirira kutorwa nekuburitswa kwenhau vari kupinda mumusangano uyu vachizeya mamiriro akaita zvinhu mukutorwa nekuburitswa kwenhau panguva iyo pava nemishini yechizvino-zvino uye mari dzichinetsa kuwana. Mukuru wemedia center muZimbabwe vaErnest Mudzengi vanoti upfumi hauna kumira zvakanaka munyika, nekudaro vatori venhau vave kungoshandiswa kunyange nevanoita zvematongerwo enyika kufambisa mashoko asina chokwadi chakazara.
Haizvi mukatarira maita vurombo mumapato kana kuti maorganizations anoita nezvekutora kwenhau nekubudiswa kumashoko, izvi zvakonzera kuti pave nouori. Vatori venhau havachaiti basa ravo nemazvo, havachatevedzeri hwaro huya hunganzi maethics.
Mutungamiriri weAfrica Editors Forum vachechiri Otieno vatiwo kunyange mishini yechizvino-zvino ichiita kuti basa revatori venhau rive nyore, haigone kupedza matambudziko ese ari kusanganwa nawo nevatori venhau.
Of course, it doesn't solve all the problems around distribution because there are still those who are not connected. Adaptation is the first key thing. I mean, the African story is the African story.
Havipedze matambudziko ese kunyanya takatarisa nyaya yekuti vamwe havasati vavepadande mutande. Vatori venhau vanofanira kudzidzawo kushandiswa kwezvinhu izvi nekukasika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, Maisandra Mazunga, vati mishini yechizvino-zvino inofanirwa kushandiswa pamwe nekuzivikanwa nemunhu wese.
AI iripo, patunoti idzike midzi chaiko, kuna na Binga chaiko, kuna mauma community radio station edu, kuna na Chipinge kuchecheche kugarawa. Tukudao kutiva zivewo, vashandi seo, but now tunenge data, chunu chino dura. Takatarisao ma smartphone, chunu chino dura.
Mutori wenhau apinda womumusangano uyu, Piriti Chavango, atiwo mishini yechizvino-zvino inoshandiswa pamadande mutande iri kuita kuti basa rake rive nyore.
Ende zvinondibatsira pakuti basa rangu rinenge rave nyore, zvinhu zvainditorera pamwe awa ndichiita ndakukwanisa kungozviita nemaminitsi mashoma shoma nenyaya yekuti ndakuziva matechnologies nematools ari advanced anondibatsira kuti ndive ndichi.
Rimwe remasangano akaronga musangano uyu reConrad Adenius Tiftang rinoti kutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kwakakosha zvikuru nekuti ndizvo zvinotsigira gutsa ruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJennifer Muswere, avo vange vachitarisirwa kutaurawo pamusangano uyu, vaudza Studio 7 kuti vakundikana kuuya pamusangano uyu asi vanotarisirawo kuzotaura mangwana pazuva rekupedzisira. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedinginira rinoti Reinventing Journalism in the Age of Disruption. Sangano reUnited States Aid for International Development kana kuti USAID ndiye rimwe remasangano anotsigira musangano uyu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vateereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande reWhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, mobva matifarira kubaya kana kuti kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp VOA Shona. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzedu dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vakaremara vanoti kunyangwe mvura yatotanga kuturuka vari kutadza kuwana mbeu nemafotereza zvakavimbiswa nehurumende nezvikonzero zvakasiyana siyana. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe vakadai ndiamai Gladys Maringire vekwasadza kuchivhu vakaremara makumbo, avo vakati havasati vanyoresa kana kupuwa mbeu nekushaya ruzivo rwechirongwa ichi.
Takandwa vapedza kunyoresa hatina chatakambotonyorwa kana kuti chatakawana hapatorina kureva kuti ivo ngavari havagoni kutikoshesa havagoni kutiona kuti tiri vanhuwo ivhu ndichirarama neurema hatiri bati pari zvi havagoni kutikoshesa havagoni kutiona ndochokwadi chiripo izvozvo nokuti taipangwadi dero tiri isu tatanga kupiwa first preference asi hatina kutonyorwa kwacho hatitorina.
Vamwe vakaita saamai Memory Masunga vekuwadi 20 kwachii vanoti vari kunzi vatange vachera makomba izvo zvino varemera.
Ndandichikumbirisawo kuti dai hurumende yatinzwawo chimo chedu kuti panouya mapresidential inputs embeu zviri kudiwa takazvinzwa but kwatiri zvinotiremera zviminda zvitatu zvedhigauri boiti apa tine hurema hwakasiyana siyana saka zvimunda zvitatu hatimbotozvigoni.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekurima Dr. Angelus Masuka vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admo pazvakavambwa vati hapana kusarura.
Ndichitarisa malisti evanhu vari kubatsirwa ndiri kuona kuti vakaremara ivava vatoriwo muzvirongwa zvepfumvudza intwasa vakatoita makomba avo saka pari kupuhwa vamwe mbeu towanawo mbeu vachitodyara kana ari kusara kufukudzwa nehurumende leaving no one and no place behind.
asi vanohwira kodzero dzevakaremara musangano wedisability amalgamation community trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga varamba vakamira nerekuti vari kusiiwa.
Zvazvinotofanira kuita ndezvekutoti vose vakaremara vanenge vakanyogwa kokutanga kuti vomuraini vagova vanovatakuriravo. Tinodavo kurima sezvinongoita vamwe, tinodavo kuwana zvinobva kuhurumende semawanira anoitawo vamwe. Musatisiya uye musadya zvevapfupi nokureba. Migove yedu ndeyedu, regaiwuye kwatiri.
Vanorwira kodzero dzevakaremara musangano weZimbabwe International Disability Amalgamation Trust Zidiet uye vari Mambo Chimbani Magudu vakabva mugwadi vakurudzira madzimambo nemasabhuku kuti vasaomesere vakaremara nekuti vauye kumusangano wekunyoresa ivo vachivaziva mazita avo mumabhuku avo.
Zvimwe zvezvinhu hatidi kuomeserana tichiti iwo unotoziva kuti munhu uyu agoni kufamba huye kure, womuti huya kune iwo uchingoziva kuti anogara muraini mako. Masabhuku namadzimambo vamiriri vehurumende, saka ndinokurudzira madzimambo namasabhuku ngatiitei zvunhu nopa chimiro tigone kumirira hurumende yedu zvakanaka, nokuti hurumende iri kuita basa rakanaka.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chepfumvudza kubhowera mwedzi wapera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende ichabatsira mhuri dzinosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu munyika 3.5 million nembeu senzira yekurwisa nzara gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 miriyoni muNigeria vakatarisana nenzara inotyisa. Izvi zvakonzerwa nematambudziko akaita semafashamu emvura, hondo uye kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nekusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nekambani yeEagle Eye Construction iri muZimbabwe, iyo iri kushanda nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoda kuvakirwa dzimba nezvimwe zvivakwa, kubatsirwa munyaya dzekurima pamwe nekuchengeterwa misha. Muhurukuro yedu yanhasi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wekambani vaAlidi Chipanda, avo vari kutungamirawo zvirongwa zviri kuitwa pamusha pavakufa munangatire avo vanogara kuBritain.
Vamunangatire chokwadi vari kuBritain, asi vakatipawo basa iroro rekuti tivaitire utungamiri pamaprojects avo, tichivavakira, tichivaitira zvose zvavanoda vasipo. Chikonzero chakaita kuti vatitore isu tivaitire inyaya yekuti isu we are the company inoprovider maservices iwayo.
Vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vanoti vanotya kutanga zvirongwa zvakaita saizvozvi vasipo kumusha ikoko. Imi muri kukwanisa sei kuisa chivimbo muvanhu vakaita savamunangatire?
Ichokwadi, kune vamwe vari kutoitirwa utsotsi zveshuwa, vamwe vari kuitirwa nehama dzavo chaidzo, vabereki vavo chaivo, vamwe vanoitira vana vavo utsinye vangava vari kuBritain kana vangava vanenge vasipo, kana angava mushandi kana umwe waangotsvagwawo kunzi amirire kuita izvozvo. Vamwe vanogona kuitwa uchitsotsi chezvakaita saizvozvo. Ndoo matambudziko mazhinji anonyanya kufesana especially kuvanhu vanoitirwa basa vasipo. Asi isu sekambani takaita huerengedzo yese tikaona kuti nyaya yose kana pasina kuvimbika, pasina kutendeseka, hatina kwatinokwanisa kuenda. Saka takakoshesa chinhu chinonzi trust, kana kuti chatingati kuvimbika. Ndo chinhu chatinoshanda nacho inawa kambani, semashandiro andiri kuita navamunangatire pamaprojects ese amakaona pamasocial platform zvakasiyana siyana zvose zvibudiro zvamuri kuona.
Zvirongwa zvipi zvamuri kupa kune vari kunze kwenyika vamuri kuitira mabasa kumisha yavo?
Tiri kuprovida kuvakira vanhu dzimba, kuita marenovations, tiri kugadzirawo even madriveway, tiri kuitawo landscape, kudyarawo loni nekugadzirawo kudyara maruva, zvese zvingada kuitwa kugadzira maplani edzimba. Hatinei nekuti uri kupi, wherever kwaungawa uri, tinosvika.
Ko pamusha pavamunangatire mabasa api amuri kubata?
Pane musha wose wavamunangatire pane zvose zvamuri kuona zvose zvamira, midhuri yamira, mabhucha amira, mafish pond amira, jira horavo ramira, zvinhu zvavo zviri kufamba. Iko zvino tiri kugadzira kuti tikwanise kuvasimudzira main house yatoda kuvasimudzira futi pakati pemusha wavo iwoyo.
Mava nenguva yakareba zvakadii muchishanda navamunangatire?
Kubva January ndopandakatanga kushanda navo kusvika pari zvino tiri kungoshanda mune zvakanaka. Uye turamba tichiindirira mberi. Vakatomboisawo vamwe vanhu vaida kumbovaitira zvinhu kumasure. Pati pakanga pazova nemashotikati aiitwa, isu takazoinda ipapo tikatanga kumutsiridza zvinhu. Nazvino tiri kungomutsiridza zvinhu, zvinhu zviri kungofambira mberi.
Tinozwa kuti imi muri kumanejawo zvirongwa zvekurima nekuchengeta nguruve nehuku zviri kuitwa pamusha pavamunangatire. Magara muine ruzivo rwekurima here nechakare?
Ininiwo ndiri murimi pachezvanguwo ndakazvimirira. Tichibva kuside reconstruction ndagarawo ndiri murimi. Saka vamunangatire vamunoona vari kuitawo zvefarming neinei. Tinenge tichitoadvisana kuti murungu apa mamadi kuti mudai, apa mamadi kuti mudai, nekuti iniwo pachezvanguwo ndiri mufarming.
Mashoko apa hamungasiyira vateereri pane nonguva.
Mashoko angu ekupedzisira ndoda kusiyira kuvateereri ndeyekuti misha ngaivakwe. Ungava une manishori kupi, kungava kunze kwenyika kana kupi kwaungava une musha, asi kwawakazvarirwa kana padzinde kwawakazvarirwa unozongoda kudzoka zvekumusha wako iwoyo, musha wakavakwa.
Vanoda kukubatai, vanokubatai papi?
Vanokwanisa kundibata pafone nhamba dzinoti +263 782 424147, +263 782 424147. Ndofo nhamba dzandinowanikwa idzodzo.
Vanga vari mukuru wekambani yeEgo Eye Construction vaAlidi Chipanda vari parunhare kumadziwa maShonaland Central naJonga Kandemire weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Haiwa chinoi mainyanyiswa, chinoi magetsi aene ari kunyanya shupa. Ika chinoi kadigika, taone kuna shiwa magetsi aene ari kunyanya kuwandira one side vanyika kusheya. Vakuru kuzizi chinoi havasi kunatsogona kusheya magetsi zvakanaka. Kusi tiri kuti pane dzimwe nzvimbo dziri very crucial dzakaita sehospital nedzimwe nzvimbo dzinopambwa mvura kuma waterworks. Hongu magetsi hafani kushayika ikoko. But kune mamwe malocation akafanana nemalocation anowanika kunana Burundis neGhana neChirima. Malocation ekuti akango anofanira kupuwa magetsi zvakafanana nemalocation ari kupa magetsi kuita sekurengi nekunona chitambo. Zimbabwe haifanira kutambura magetsi kudai tine mari yakawanda zvisingaiti. Management board raises management yare nengaigadziriswe.
PaStudio 7 tibatsireiwo munyika muno, nyika yeZimbabwe, kuti mameja city vachiita basa ravo here sekare zvataiziva yekuti munhu kana anonzi anopuwe mutongo nokuti first offender, repeat offender kana kuti the habitual criminal, ngaabviswe musociety ambogarawo. Izvezvi ukaenda kunomangara zvinotangira pamapurisa, unotoona munhu aapamberi pako kudzokera kumba waamangara ushaya kuti zvaperera papi. Ukaende kwameja city munhu anoita kana kuti makesisi anosvika 2030 echingodzoka maanaye mundimbavha. Vari kuti tidiko munyika muno hamusinawo here mutemo?
Masura sei vateereri veStudio 7, kana chiri chokwadi chiri kutaurwa kunzi kanzuro ndo yakazviita kutunzira vanhu dzimba, ministry of housing isingazivi. Chokwadi kuvhotera sisi vanhu vachachema, tinokutaurirai dzakuputswa dzimba idzi because vari against dzimba dzisiri pamutemo. Hamufi makatonga, tokuudzai chokwadi.
Regai nditaure mashoko ekupedzisira paamerica. Chandakaona hangu pamaelection ekuamerica ndeyekuti vanhu vemuamerica havasati vabvumira kana kuti havasati vatenda kuti mukadzi anogona kuvatungamira panyika yavo, because tinoona kuti makore apfuura vaDonald Trump vakakwikwidzana futi nemukadzi akarohwa, izvezvi vakakwikwidzana futi nemukadzi vakarohwa futi kumaelection. Ndinoona sekuti America haisati yava kuda kutongwa nemukadzi kazhinji kacho. Regai ndidaro muchidimbu. Ndine urombo nezviri kuitika paMozambique. Ngavarambe vakashingirira zvichanaka.
ndinoda kutora zvangu nenyaya yesadhaka iri kunzi kuda kuzoita musangano wekumaelections munochichewa nenamunanga ndoyoya yotonga nyaya yacho. Nyaya yacho inobuda zvakanaka here? Ndangagwa ndiye munhu akaba maelections emuzimbabwe anditoone two times achibira maelections. Ndonzi ndoyoyocheya musangano wesadhaka nekubewa kwemaelections.
Aiwa, tinotenda izvo ipfungwa dzevateereri vedu veStudio 7 dzisinei nesu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsiNdebele. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk pachataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.